Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 19/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyerenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chemo unotiwa mafurisa anofanira kushandisa unyanzvi hwavo hwaanodzidziswa hwekusereketa nyaya kwete hwekushungurudza vanhu kwete hwekurova vanhu.
Mapurisa ekumasvingo oripiswa nedare mushure mekurova mwemudzimai kumasvingo Zimbabwe yonyorerana chibvumirano chekudyidzana neBelarus iyo yakatemerwawo zvirango nenyika dzakabudirira ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo Madzimai anenge abviswa mazamu nekuda kwechirwere chegomarara obatsirwa neunyanzvi hutsva uwo wakushandiswawo muZimbabwe pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajor Street kumasvingo rapa mutongo wekuti mamwe mapurisa matatu aripe mwemudzimai wekuzaka mushure mekumurova zvakaipisisa ari mumaoko mavo. Mudzimai uyu amai Teresa Nkosana vakarohwa nemapurisa vachinzi vataure kwainge kwatizira mwana wavo Byron Chedimbwa ainzi ainge atadza kupedza chirango chainge apiwa nedare chekuchenesa nharaunda kana kuti community service mushure mekubatwa nemhosva yekuba nharembozha. Amai Nkosana vaimirirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anova nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti amai Peggy Tavagadza navaMartin Mureri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ane vanhu vakawanda vaamiririra mushure mekunge vanhu vatyorerwa kodzero dzavo nemapurisa nemasoja. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata gweta vamureri.
Vakatanga vasvika paimba pake mangwanani nokubva vamubvunza kuti mwana wako uripi. Vakati mwana waenda kuchiredzi nobva vazochekwa kuti manheru. Vachibvunza mwana umwe chetoyo pavakamubvunza kuti aiwa mwana hapo ndakuudza kuti waenda kuchiredzi vanobva vamutora. Nekumusunga wakaviga mwana wako nekumusunga anopinda naye pachiramba nzvimbo inowanikwa kuzaka papolice bay nekuvata vakamusungirira pabhenji nenjema vachimubira mvura inotonhora papedo nepadhamu vachimurova kusvika paidza vanobva vamuregeza hapana kana chaji yavakanga vamupa.
Saka ndianani vanga vaendeswa kudare apa?
Vanhu vanga vakaendeswa kukoti vanga vachisanganisira mapurisa matatu iwayo pamwe chete na commissioner general wemapurisa wemuno muZimbabwe pamwe chete na minister wehome affairs ndovakaendeswa kumatare. Saka vanzi futi vabhadhare makosti anechokuitirana nekesi iyoyo.
Mutemo unoti kudii kana munhu achinge asungwa kana kuti ari mumaoko emapurisa kana paine zvinhu zvavanenge vachida zvavanofunga kuti anokwanisa kutaura akatadza kuzvitaura mapurisa anobvumidzwa kurova munhere?
Chemo unotiwo mapurisa anofanira kushandisa unyanzvi hwavo hwaanodzidziswa hwekusereketa nyaya kwete hwekushungurudza vanhu kwete hwekurova vanhu kumbumikidza kodzero nokuti kodzero dziri mubumbiro redu remuchemo dzakataurwa kuti aiwa idzi kodzero idzi ndokodzero dzevanhu kana imwe neimwe yekodzero iyi ikava violated then munhu unogona kuaprocha mapurisa. Ivo nyaya iripo ndeyekuti bumbiro redu romuchemo irori ndo the parent act ndo chibaba ndo baba wemitemo imwe yese saka ukaenda pa section 2 unoti umwe nomwe mutemo unozogadzirwa kana custom kana kuti amwe maitiro amunogona kuita ari adhinet constitution anotodeclarewa void to the extent of inconsistent
ko chii chinoitika mapurisa aya akasabhadhara mari yavanzi vabhadharei nedare
pano patiri nekwamablacking tabata inonzi order zvatabata inonzi order chasara kwatiri isu ndechokuti tise inonzi writ of execution kureva kuti tava kutuma chikonzi nebepa inoita kuti vandoatacha zvinhu zvinoita kuti zvitengeswe pabhadhare mari iyoyo
Gweta, rinorwira kodzero dzevanhu vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vachitaura vari parunare kumasvingo. Nyika yeZimbabwe neBelarus nasi dzaita musangano mukuru muHarare wekutanga kudyidzana kwakadzama kana kuti first session of the Joint Permanent Commission on Cooperation. Asi pane chinobuda here pakudyidzana uku? Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Nyika mbiri idzi dzawirirana kusimbaradza ukama munyaya dzinosanganisira kudzivirira nyika, zvekurima, maindastiri uye zvezvicherwa. Vachitaura vakamirira hurumende yeZimbabwe vakafanobata chigaro chemunyori webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Rofina Chikawa vati ukama huripo pakati peZimbabwe neBelarus hunonwisa mvura.
Vatungamiri venyika dzedu mbiri tinovatenda nekuita kuti tive tinoramba tichisimbaradza ukama hwedu. Kune pundutso yakakura iri kuitika nekuda kwekudzidzana kwedu. Ndinoti ngatirambei tichiwirirana nemutoo uyu kuitira kuti tigokunda zvingade kutiwira.
Mukuru weBelarus muchikamu chinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaYuri Nikolaichik vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichisimbaradza ukama neZimbabwe.
Ukama hwedu hwabva kure uye ticharamba tichifambidzana neZimbabwe. Hongu tinosangana nezvinetso zvakawanda zvenyika mbiri, asi kushandidzana kwedu kunotibatsira kukunda vanotishungurudza. Musangano watiri kuita uyu uchatibatsira kuti tingaramba tichisimbisa ukama hwedu nenzira dzipi.
Asi Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti mushandiro wemakambani ekuBelarus unovanzwa nehurumende zvinoita kuti veruzhinji vatadze kuzowana chouviri.
Kudyidzana kuri pakati peBelarus neZimbabwe chinhu chinenge chakanaka kana chiri chinhu chinobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Asi maonero andiri kuita tichitarisa maitikiro azvichiita makare kusvika pari zvino, tinoona kuti zvinhu zvinenge zvisina kujeka, zvisinganyanyozikanwa kuti chii chachiri chazviri kunyanya kubatsira vana veZimbabwe.
Asi mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vane muono wakasiyana.
Belarus inyika ine ukama huri padyo neRussia. Kureva kuti nemamirira zvakaita Zimbabwe inowana mukana wekuwana zvinoibatsira mumabandiko anosanganisira nezveindastri.
Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa nemumwe wavo wekuBelarus vaAlexandra Lukashenko vakasangana muHarare gore rapera, apo vakavimbisa kusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Imwe unyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mumwe wevakuru kusangano reAfrican Network for Democracy vaYangason Matete vanoti kudyidzana kweZimbabwe neBelarus kwakafanana nekutungana kwembudzi.
Ukama hweZimbabwe neBelarus hugona hawo kunyanya kuva nechinobatsira Zimbabwe, because Belarus makatoitarisawo inyikawo inotodawo rubatsiro, inotoraramawo nedzimwenyika kuti vane rubatsiro. Nedzinye yekuti hurumende yamunangagwa iri kuzama kupinda muBRICS, but haina zvikwanisiro zvekuti ipinde muBRICS, nekuti muBRICS machinanewo havatodii, nekuti havana stable currency, stable economy.
Nekuda kwekudyidzana nenyika yeRussia kunoita Belarus, dzimwe unyanzvi dzinoongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese dzinoti Zimbabwe iri kuramba ichiwedzera mukaha pakati payo nenyika dzekumadokero dzakafanana neAmerica, idzo dzisingatsigiri zvizhinji zvinoitwa neRussia. VaLukashenko, avo vakaitawo sarudzo dzisina kuchena sezviri kupomerwa vaMnangagwa, vakatemerwawo zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Zimbabwe inotenga zvokurimisa uye mabhazi kuBelarus. Belarus inonzi inozopiwa mukana wekuchera zviwanikwa kunyanya goridhe kuManicaland. Musangano weBelarus neZimbabwe watanga nhasi uyu uri kutarisirwa kupetwa neChina chevhiki rino apo paine zvibvumirano zvakati kuti zviri kutarisirwa kunyorerwa napasi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe nyanzvi munyaya zvekurima dzirikurudzira varimi kuti vadzokere pakurima mbeswa dzakasiyana siyana kusanganisira dzechinyakare kupedza matambudziko enzara ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti global warming. Imwe nyanzvi munyaya zvekurima inoshanda nebazi reCenter on Climate Change and Planetary Health pachikoro cheLondon School of Hygiene and Tropical Medicine muzvinafundo Tafadzwa Mabaudi vanoti tsvakirudzo dzavakaita dzinoratidza kuti zvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, mananga nemapudzi zvinogona kurimwa pandima dzakakura pane kungorima chibage negorosi chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Maerane nyaya ndeyekutirangaridza chinyakare chedu kuti tiri vanhu vane zvirimwa zvavo, tiri vanhu vane chikafu chavo. Chimwe chikafu chatakudya mazuva ano hachisi chikafu chedu, hachina kugara chiri chikafu chedu. Zvirimwa zvakauyawo munguva makore apfuura, asi zvakazoitika nemafambiro enguva ndekuti zvirimwa izvi nezvikafu izvi zvave izvo zvikafu zvatakutodya, zvekuti tikashayiwa tototi nzara yapinda mba. Asi tichikanganwa kuti pazichigare taiva nechikafu chedu chataidya, taiva nemhunga, taiva nezviyo, taiva nemananga, mapudzi, tichitodya nemashizha achona kuseva muto nesadza redu rezviyo. Zvinova izvo zvaitipa kudya kwakakana neutano hwekuti pasigare zvirwere zvimwe zvatakuona izvi nezvi zvakaita sana diabetes kudii zvainge zvisipo nekuti kudya kwataita kwainge kuine utano.
Saka nemarimiro ari kuitwa nevarimi vanhasi ava zvamungati imi ndo zvinoda kuti tidzokere kwazviri ndezvipi?
Zvirimwa zvizhinji zvachona zvazvanga zvakanakira ndeyekuti zvirimwa zvanga zvagara zvakatojaira nzvimbo dzedu nevhu redu, saka zvaikwanisa kurarama ende nanhasi zvinokwanisa kurarama munyika dzedu nenzvimbo dzinogara vanhu vedu. Tichitarisa zvakaita ana mhunga, ana zviyo, mapfunde kudii, nyimo, nyemba, zvese izvozvo ende zvinhu zvokuti patairima pasichigare hakuna munda wemwedzi uyu munda une zviyo kana kuti chii, zvinhu zvaisanganiswa. Kana wakakura uchienda kumusha unotozwa kuti waiti ukaenda kumunda kunosakura nanambuya waitosangana kumunda ikoko itwa dzamaidya muri munda, kwaitowanikwa manwiwa mavisi anaitodya muri munda.
Titarise zvino kuti kwane nyaya dzimwe dzinobatwa dzana climate change, kushanduka kwemamiriro ekunze, imimi chamaa kuti murimi wanhasi abatisise ndechipi?
Saka chatiri kuti murimi wanhasi abatisise ndechekuti kunze kuri kusunama, mvura iri kuita shoma, zuva riri kurova nhongonya, tinoda mbesa dzinokwanisa kurarama muvhu paine mvura shoma. Uyezve hatingodyi kuti dumbu rigute, tinodya kuti tivake muviri kuvarimi. Hatisi kuti siyai kurima chibage, ngatipotei tichisanganisa muchibage imomo, ngatidzosei manangaya, ngatidzosei mapunzi, ngatidzosei nyemba, ngatidzosei nyimo, nekuti zvinhu zvese izvozvo zvinotibatsira kurarama nekuchinja kuri kuita kunze uku.
Nyanzvi munyaya zvekurima inoshanda nebazi reCenter on Climate Change and Planetary Health pachikoro cheLondon School of Hygiene and Tropical Medicine muzvinafundo Tafadzwa Mabaudi vachitaura vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Vakavamba sangano re Red Lip Lipstick Revolution, Dr. Abigail Magwenzi, vanoti vabatana ne Premier Credit kubatsira madzimai ne mari dzezvikwereti zvine mutero uri pasi kuti vatange mabhizimisi avo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Dr. Magwenzi na Mavelas Mchanganya uye Studio 7.
Chirongwa ichi chakachitanga taona kuti madzimai anga achitambura nekuona mari mutsiri dzechimbadzo. Muno muZimbabwe interest rate ari kuchajwa kana wakweza mari inonzi interest ya inoiswa pamusoro awo inogona kunge iri 30% zvaiyo pemonth. Obvo watongoona kuti unoita hako mabhindo kwaunoita but mari yese inongotisenzera muridzi wemari. Saka takabva tabatana nevamwe vanonzi Premier Credit vari kupa mari yacho oro tiri kupa madzimai mari iyoyo ne 10% pemonth. But kunze kwenyika kune interest rate akadzikira yekuti kana tikagore inenge iri 5% but muno kuZimbabwe madzimai ari kutofara kutoti at least tori nani zokuti ndinogona kumhanya mhanya ndichisvira mari iyoyo ndozoidzosera. Saka ukakweta iri $100 unonga kudzosera after 1 month ya 110 woikwanisa kuibhadhara mari iyoyo panguva inenge maybe 8 months or so or 6 months or 4.
Kuti mudzimai akwanise kupinda muchirongwa ichi anofanira kuuya nei uye zvemabhizimisi api avanokwanisa kunge vachiita?
Ioni yatanga takanyatsogadzira specifically rakanga rakanyatsonangana nemadzimai aye ari kuita mabhizinesi ari formal sei kana uchitengesa pamusika aya anenge aine mapepa kana uchitengesa pamusika inogona kunetsa nekuti inogona kutorera zvinhu nekanzuro zvomba zvadhakwa. Saka zvinenge zvichida kuti ibheni uchitengesa pamusika unge uine mapepa acho ekuti uri kutengesa pamusika nekuti kungotengesa pese pese zvinhu zvichizotorwa. Saka akanangana nemabhizinesi women vanhu vari kuita zvinhu musi uyo watanga tine musangano for example pane mudzimai anga akaimpota motokari dzake dzanga dzauda kutotengeswa paauction nezimura ashaya mari yakakwana anga atenga D4D ne10-ton truck zvanga zvakutonyura isu Red Lipstick tikati aiwa hatingatenderi kuti munhu mudzimai anyore chakatarisa. Saka yakakwanisa kupiwa $9,500 achishandisa futi macollateral ake kana mapropeti anenge ainawo nemotokari dzacho zvikatofamba. Saka izvozvo zvisoo tiri kutobatsira vanhu vakawanda vane zvinhu zviri kutakisa mabhodha kuti zvinhu izvozvo zviite sei zvipinde muZimbabwe.
Vakavamba sangano re-Red Lipstick Revolution, Dr. Abigail Magwenzi, vari parunare muHarare naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8pm tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sanganai neni Evans Zininga pa Live Talk nemuvhuro na 8pm apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Chirongwa cheLive Talk ichi chiriko nhasi na 8 asi iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael abomba nekutumira mamwe mauto epasi kuchamhembe kwedunhu reGaza Strip. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanoona nezveutano muGaza vari kuti vanhu zviuru makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29,000 vaurayiwa neIsrael kubva zvatanga hondo muna Gumiguru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai anenge avhiyiwa mazamu nekuda kwechirwere chegomarara ave kukwanisa kuitwa imwe operation inonzi Gedlocks Mastectomy, iyo inoumbiridza zamu pachishandiswa ganda nemafuta emazamu acho. Operation iyi yakatanga kuAmerica makore adarika. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Simbarashe Mungazi vanoti vari kuitawo operation iyi kubatsira madzimai.
Tinogona kushandisa ganda nene mafuta kuti tigadzire another yatinoti breast mound. In other words, tinogona kubvisa zvamu rachina rese, tobvisa nenhota yachina yese, asi toshandisa ganda nemafuta tigadzire rimwewo zvamu. Vekuti kana munhu akatopfeka bra nehembe dzake haatooneki kuti akaitwa operation.
Vanhu vakawanda vagara vanoshushikana nemavanga anosara pakubviswa kwezamu kana rabatwa nechirwere chegomarara sezvakaita amai vamuzvare Maria Magwa.
Mai vangu vakanga vaita dambudziko regomarara pazamu, zamu ndokubviswa, asi vavhuiwa kudaro pakabva pasara panguva Ruware, zvinhu zvaitotyisawo kutarisa chaiko. Asi yezvino kwava nechirongwa chinowana procedure inonzi Goldlocks mastectomy, icharerutsira vane gomarara nekuti paya paivhiwa pachisara paine Ruware pava kusara neganda rinoumbiridzwa mukati zvoita sokunge pasina kumbobviswa zamu racho.
Chiremba Mungazi vatsanangurawo rwendo rwavafamba vachidzidzira kuita maoperation ekubvisa magomarara epazamu.
Ndakatrena kuva chiremba, ndabve papo ndikazotrena kuva specialist surgeon. Ndakazoenda kuEngland kuti ndinoita further training a breast surgery fellowship. Ndadaro ndadzoka muZimbabwe, ndiri kubatsira varwere vanenge vane maproblems emazamu, most importantly breast cancer.
Vanoti madzimai erudzi rwechitema akawanda anofane chirwere chegomarara repazamu sezvo achizoenda chipatara chirwere chakomba.
Varwere vakawanda vanobatwa breast cancer vatinoti varungu. It's more common to varungu as compared to vanhu vatema. Having said that, it's unfortunate kuti even though vanhu vatema vane manumbers are low, it has been found kuti vanhu vatema ndivo vanobatikana vanozofa nechirwere ichi more than vanhu vari kudzinyika dzakabudirira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda reCommunity Group on Health vaItai Rusike vati zvakakosha kuti madzimai aende kunovhenekwa gomarara repazamu gore roga roga. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nomsa Tsikai vanoti kusayamwisa vana kana kubereka vana vakawanda zvinogonawo kukonzera gomarara repazamu.
Ndakabvunzwa nevanhu vakawanda zvikuru kuti kusei dambudziko rine breast cancer vanga risinganetsi kudhara. So ndoo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara, nauye kuti vaikasika vamwe vachiita vana kana vari 18-19 and then waita vana vakawanda vachiyamwisa. Saka zvaivabatsira uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa, chikafu changa chakasina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kutivhiringidza.
Mukuru wenational cancer registry vaEric Chokunonga vanotiwo tsvagurudzo yakaita wa mugore ra-2018 inoratidza kuti gomarara repazamu nerepasikarudzi yevanhu kadzi kana kuti cervical cancer ndo ari kuuraya vanhu vakawandisa munyika kudarika mamwe ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitsi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi zuva rekupemberera vatungamiri venyika yeAmerica kana kuti President's Day. Ngatidzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Nasi February 19 muvhuro Americans vari kucelebrate President's Day and also iri public holiday. Zuva iri rakatanga risiri public holiday but ranga riri zuva reku remember president wekutanga wemuno muAmerica, President George Washington, akazvarwa muna February 22, 1732, and zuva ranga rakakosha kuti vamucelebrate president wekutanga wenyika ino. And then around 1879 ndo parakazoitiwa public holiday richiramba richingocelebrate iye president George Washington birthday rake. And then it was only kuma 1960s Congress payaka decide kuti no zuwa iringari chinjiwe kuti recite kucelebrate birthday ya George Washington chete but kuti recelebrate ma presidents wose muno mu America.
Zuwa re President's Day raka kosha zvakadini pamoyo.
President Day izuwa raka kosha pa ma Americans anotarisa ma presidents avo achiva celebrate. Kuti vanhu vari kukwidza mutemo wemuno vachimeka show kuti nyika ino inoramba iri number 1 in the world. Saka President's Day yakakosha, inodzidziswa kuzvikoro vachidzidza nema presidents ese akambotonga muno.
Veruzhinji vanoritambira sei zuva iri vamoyo?
Zvakafadzawo vanhu ndezvekuti inopa vanhu long weekend. Saka tikuona kuti weekend iyi long weekend kuti maworkers awane pekuzorora and also inoita kuti ipromote economy because vanhu vakawanda vanowana zuva rekuti vambobuda vambonoshopa kuita zvibatsire economy kuti irambe ichifunction.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovawo sachigaro webato reMDC muno muAmerica vaDan Moyo vari parunare muVirginia natanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire zvamunofunga.
Mukasei pastudio ana mukoma Wande netimu renyu ikoko. Ana mukoma Wande, poindi iripo ndeyekuti handiti muri kuona kuti nguva yevanhu yavari kuzvipa yekuzvitaurira zvavanofunga ishomani zvakanyanyisa. Nguva yenyu ishoma, handizivi kuti muchazoiwedzera here kumberi ikoko. Pane dzimwe nyaya dzamunozotipa dzakaita sedzekuAmerica dziri kuwandisa, hatinei nadzo nyaya dzekuAmerica. Studio 7 yakamirira zveZimbabwe, wanzai kuti vanhu vataure zvavari kufunzwa. Kuda mupfungwa dzavo kuti tindwe kuti vanhu vese vari kufungei. Machampions mese rambai makashingirira veduwei. Zvinonaka, munozviziva chero nguva yerejimu. Vanhu vakaramba vakashingirira, vanhu vaivurawa asi vakaramba vachingoti pamberi. Ndo zviri kuitika nanhasi, ngatirambei takashingirira, zvinhu zvichanaka.
Pastudio 7, I am beginning to suspect kuti imemika mapindwa napongwe imi. Vanhu vakabuda pamaaudio avo vachichema kuti veduwe, Studio 7 musabvisa morning edition. Tine madhara machemberi kumamisha uku. They are relying on you guys. Ndo news dzavava kutizva, ndo news dzechokwadi. Pano kuti gari tichiteerera zvinhu zvezani, ZBC, ZANU-PF, Broadcasting Corporation, every now and then. ED, hapana progress inombotaurwa. Ngonzi ED chete. Imimi, you decided to disregard that. Muruti pa news dzechirungu pa morning edition. Machemberi nemadhara haana zvaanoziva uku. Oratikana pasiloti papapo, eyo handlers vakakudzai kuti taakisa dzedu. Imi munongodi zvenyu kungorekoda. Like just a voice recording for news pa 30 minutes idzodzo. Motumira kuma WhatsApp groups vanhu vonzwa news chaidzo. I am totally disappointed guys. Zosai news the morning edition. Ndini Joma pa Jobek.
Kunasova kuchemei vanhu veZimbabwe. Makuchemei vanhu taikambenera vachamisa kuti dai vatorai. Vambosandukurawo zvinhu zviri munyika. Vaita zvinhu zvinoonekwa. Dzaano yava nemakore chingoti tambudza zvinongoonekwa zvinongozikamwa. Vatinoamba kuti vanhu vanosvoora tikambenera vachamisa kuti dai vatorai nyika zvinhu zvanaka munhu. Vanobva une kudhono donotsvakira dzimwe nyaya dzisine politics. Mapurisa vauri kuma vachitotsvakwa kuratidza kuti vakatoita mhosva hombe yausingazivi. Noda kwepolitics herokuma nhasi makuchema nezvanuiya munomhanya nayo. Makuchemei isu takadoita zvamaifungazvo tikasiya misha yacho tikatiza tiri mhiri kwemakungwa iko. Misha yemaida atisei takatiza zvinhu tichaita kumajeri manje zvakarava. Tiri ikoko mhiri ikoko vanhu vari kungorarama vari kuZimbabwe ikoko. Tinodzoka chete vashamisa vanohwina. Vanohwina chete vachamisa. Vachingohwina vachamisa tiri kupinda munyika medu. Todori masoja avo todori pahondo kutaura kudai. Todori masoja avo akatotenda nyaya dzacho idzodzo. Tiri kudzoka kunyika kwedu kana kwanaka.
Tinotenda vateereri. Iko zvino tokusiya imi naTaboka Ncube achikupai nhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu.